Tafara zvikuru kuti dare guru renyika majaji ose ari 9 vawirirana kuti vamunangagwa vakahwina zvino mutsindo. Hapana mutemo wakakanganiswa, mavhoti akafamba zvakanaka. Isu tafara sezanupiefu, taitoshaya kuti ava vari kungochema chema, vari kuchema chii? Iyo sarudzo yakafamba zvakanga zvichionekwa nomunhu wese zvainwisa mvura muine runyararo. Saka tatambira chitongo chabva kudare guru renyika yedu reconstitutional court, tichifara zvikuru kuti vamunangagwa vaakupinda mukutonga zviri pamutemo.
Imi semagweta avo makwanisa kuti munge muchitaura navo here, uye kana makwanisa kutaura navo vari kutiwo kudii?
Ivo vamunangagwa vatambira zvikuru norufaro decision yabuda kuconstitutional court. Tiri kubva kunovaona vachikorokotedza timu yavo yamalawyers anga achisingarari vachishanda zvinova vachiridzena zvatambirwa neconstitutional court. Saka vafara zvikuru, tatomirira kuinda kunodya nokunwa nokufara pamhembero yokupinda kwavo muhofisi.
Vanotoreswa mhiko rini?
Tinotarisira kuti vanofanira kutizwa muhofisi iri pamusoro zuva remusesvondo, kuitira kuti tiite zviri pamutemo unoti vanofanira kugadzwa within 48 hours.
Taona padande mutande ravo retwitta vachitiwo vakagadzirira kuti vange vachitaura nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. Vambotaura nenyaya here mumusangano wamaita
na kutaura havo naizvozvo? Asi nemazira ndinovaita vanotambira mwana wese weZimbabwe. Nelson Chamisa mwana womuno muZimbabwe aiva nekodzero yekuvakwikwidza, sokuti akadyiwa hazvikanganisi kuti azive kuti murambwi vanomudawo somwana weZimbabwe. Saka akumbira kuvaona, ndine chokwadi chokuti vanomuona vachiona mwana wavo muZimbabwe.